manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Chinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wemugovera kukadzi 5/2022. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichitepfenyura ndiri kumba senzira yekudzivirira kubatwa nechirwere cheCOVID-19 ndichiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wechimwe chikwata cheMDCT Muzvare Tokozani Kupe nhasi vaparura chirongwa chinokurudzira madzimai kuti asavhotere bato reZANU-PF pamwe nechimwe chikwata cheMDCT chinotungamirwa navaDouglas Mwonzora. Musarudzo dzemabielections dziri kuitwa muna kurume. Nengo 12 dzebato reCitizens Coalition for Change dzakanga dziri mudare redzimhosva nezuro dzakawanikwa dzisina mhosva nedare ramagistrate muchinoi. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vatatu vakafa nedenda reCOVID-19 uye vamwe 165 vakawanikwa vaine denda iri nezuro wakare. Indwe mimwe emisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wechimwe chikwata cheMDCT Muzvare Tokozani Kupe nhasi vaparura chirongwa chinokurudzira madzimai kuti asavhotere bato reZANU-PF pamwe nechimwe chikwata cheMDCT chinotungamirwa navaDouglas Mwonzora musarudzo dzemabielections dziri kuitwa muna kurume. Chirongwa chavaparura ichi, icho chichange chichiona madzimai achirova mapoto, chinonzi hashtag beat the pot. Vachitaura pakuparura chirongwa ichi muBulawayo nhasi, Muzvare Kupe vati chakanangana nekupedza rusarura rwavanoti rwakanangana nemadzimai. Mutauriri waMuzvare Kupe, Vantando Ndlovu, vanoti ZANU-PF nebato ravaMwonzora vabatana kuti vadzvanyirire vanhukadzi kuburikidza nekuvabvisa muzvigaro sezvavanoti zvakaitwa kuna Muzvare Kupe zvekubviswa muparamende. Vandlovu vanotiwo chikonzero chekuti madzimai anga achirova mapoto ndechekuratidza kuti madzimai haana chekubika mudzimba. Studio 7 yakundikana kubata mutauriri weMDCT yavaDouglas Mwonzora waWitness Dube uye vanga vasati vapindura wemubvunzo wedu vatavatumira panguva yataenda pamhepo. Takundikanawo kubata vakafanobata chigaro chemutauriri weZANU-PF vaMike Bima. Ngatinzwei hurukuro yataita navandlovu pamusoro penyaya iyi.
Ichokwadi kuti Dr. Tokozani Kupe mutungamiri wepato reMDCT vaita musangano nemadzimai nhasi kuBulawayo vachipa kurudzira kuti kubva nhasi kusvika kumabielections a26 March parove mapoto vachiti no to Mwonzora no to ZANU-PF vachape mavhoti avo kunana Mwonzora neZANU-PF.
Chikonzero chipi chaita kuti Dr. Kupe vatore danho iri?
Chikonzero chaita kuti Dr. Kupe nepato reMDCT vaite campaign iyi ndeyekuti ZANU-PF naMnangagwa vapatana kuti vadzvanyirire vanhukadzi nekuvabvisa kumapositions. Noziva kuti Dr. Kupe avhiswa kuparamende anyimwa mari yepolitical parties finance, saka naizvozvo ndiko tichiti campaign iyi inoti vote no to Mwonzora, vote no to ZANU-PF. Chechipiri ndechekuti kurova mapoto icherechedzo yekuti vanhu havana zvekupika mumba, vana vari kufa nenzara, saka tinoti vanhu veZANU-PF naMwonzora ndivo vari kukonzera kuti vana veZimbabwe vafe nenzara.
Saka munoona here chirongwa ichi chichitambirwa nemadzimai?
Neuwandu hwemadzimai apota kuuya kuStanley Square vachirova mapoto zvinoratidza kuti madzimai atambira zvakanaka campaign iyi yevote no to Mwonzora, yevote no to ZANU-PF. Saka hatina even doubt kuti madzimai akamuchira program iyi.
Saka Dr. Kupe vari kuda kuti madzimai vavhoterani kana vachiti vasavhotere vamonzura pamwe chete neZANU-PF.
Chikonzero ndechekuti vamonzura neZANU-PF varatidza kusatevedzera makodzero evadzimai nemakodzero evanhu vese veZimbabwe. Saka varatidza kuipa kwavo. Asi tiri kuti vanhu vasavhotere ivavo ZANU-PF namonzura, asi vanogona kuvhotera vamwe vari kukukidza mapaelections ari kuuya.
Mutauriri wemutungamiri wechimwe chikwata cheMDCT, Muzvare Tokozani Kupe Vanthando Ndlovu, vari parunare kuBulawayo neStudio 7. Nhengo gumi nembiri dzebato reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC dzakanga dziri mudare redzimhosva neZuro dzakawanikwa dzisina mhosva nedare ramajistireti muChinoyi. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Nhengo idzi dzakasungwa mushure mekuungana pamahofisi adzo gore rapera dzichiri kubato reMDC Alliance dzichipomerwa mhosva yekutyora mutemo weCOVID-19 unorambidza kuungana. Asi nhengo idzi dzairamba mhosva iyi dzichiti dzainge dzauya kumahofisi adzo kuzoronga nezverufu rwenhengo yavo yainge yashaya. Vachipa mutongo wavo, mutongi wedare Muzvari Tamari Chidindi vawirirana negweta renhengo idzi vamurisi kuti mapurisa haana kuyambira nhengo idzi kuti dzibve pamahofisi adzo dai vakafungidzira kuti vainge vari pamusangano sezvinokurudzirwa nemutemo. Mumwe wenhengo idzi uye vari sachigaro weCCC mudunhu reMashonaland West vaRalph Magunje vanoti vanofara nekuchenurwa nematare sezvo vainge vasina mhosva. VaMagunje vanoti ivo nevamwe vavo vainge vasina mhosva, asi kungoti hurumende iri kuitira utsinye mapato anopikisa kuti vasasangane nevanhu ichishandisa mutemo weCOVID-19.
Zvinoti tibate bate mbijana nenyaya yekuti tinoona sekunge semapatizi ari kuopposition tinenge takumbunyikidzwa kutsvagirwa nyaya dzekuti maactivities edu epolitics ange adzokera kumashure nenyaya yekupomerwa nyaya dzinenge dzisipo. Ndosaka taitaura kubva pekutanga kuti aiwa isusu tanga taenda kuru taita zverufu.
VaMagunje vanoti havasi kuzodzokera kumashure nekurwira shanduko munyika.
Kushingi tagara tinawo tichaenderera mberi, asi tagara tiri bato rinotevedzera mutemo yeCOVID yechirwere chatatekeshere munyika muno. Asi tingachikurudzira hurumende kuti mutemo kana tichiteedzera zviya zviya vasatitsvagire nyaya pasina nyaya, nokuti zvino zvitapedza gore rose tichingofamba tichingouya kukoti tonzi aiwa mozodzoka svanje rinouya mozodzoka mwedzi unouya, zvinova zvinhu zvinotimbunyikisa.
Mune imwe nyaya yanga iri mumatare edzimhosva, dare repamusoro reHigh Court rakabvuma kuti mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga nevai vemudzimai wavo avari kunetsana naye amai Mary Mbaiwa havachisina kuroorana sezvo vakapanana gupuro muna 2019. Vachipa mutongo wavo Justice Owen Tagu vakati gupuro remadhora zana ekuAmerica rakapiwa Muzvari Mbaiwa rakadimura muchato wevaviri ava zviri pamutemo petsika yechivanhu. Vachiwengana Muzvari Mbaiwa vane nyaya dziri pamberi pematare dzinosanganisira dzekuti Muzvari Mbaiwa vaida kuuraya Vachiwenga apo vairwara vari kunyika yeSouth Africa kwavairapwa. Vatagu vati dzimwe nyaya dzakaita sekuti pfuma chagovewa sei, ndiana achagara nevana pamwe nekuchengetwa kwavo zvichazobuda pakutongwa kwenyaya iyi. Asi gweta ramuzvari Mbaiwa amai Beatrice Mutetwa rakakwidza nyaya yekuti Muzvari Mbaiwa havafanirwe kumbotongwa sezvo pasina mhosva yavakapara. Vanga vari kumatare edzimhosva panga pachifanirwa kupiwa mutongo wekuti Muzvari Mbaiwa vane mhosva here dzavanofanirwa kupindura mumatare kana kuti kwete. Asi patataura naamai Mutetwa vati vanga vakamirira mutongi wedare kubva masikati kuti ature mutongo. Rimwe gweta raramba kuzivikanwa nezita rinoti mutongo wegupuro haunei nedzimwe nyaya dzichapinda mudare dzakafanana nekugovanwa kwepfuma. nyaya yekurambana kwevaviri ava yaunza mutauro munyika. Vamwe vachiti hazvipe chimiro chakanaka pavachungamiri venyika, asi vamwe vachiti nyaya dzerudo dzinonetsa sezvo vaviri vachizivana zvavakaitirana kwete zvavanozotaura pachena. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vatatu vakafa nezuro wakare nedenda recovid-19, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nedenda iri kubva zvaratanga pazviuru zvishanu zvine mazana matatu nemakumi matanhatu, kana kuti 5,360. Vanhu zana nemakumi matanhatu nevashanu 165 vakawanikwa vaine denda iri nezuro wakare, izvo zvakasvitsawo uwandu hwevanhu vabatwa necovid-19 munyika yose pazviuru mazana maviri nemakumi matatu zvine mazana matatu nemakumi matatu nevashanu. Zvichakadaro, sangano reWorld Health Organization rakazivisa nemusi wechina kuti utachiwana hwepiri hunokonzera covid-19 hwemhando yeomicron hunonzi BA.2 hwakawanikwa munyika shanu dzemuAfrica, uhwo hunonzi huri kunetsa kupatsanura kubva mune dzimwe mhando dzeutachiwana hwecovid-19. Nyika shanu dzinonzi dzakawanikwa dziine utachiwana hweBA.2 idzi dzinoti South Africa, Botswana, Kenya, Malawi neSenegal. Nyanzvi mune zveutano vari chiremba Dr. Simbiso Ranga vanoti nekuda kwekufamba-famba kunoita vanhu pasi rose, zvinogona kunge mhando yeutachiwana iyi yatove muZimbabwe. Ngatinzwei hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Kuwanika kwaitwa mhando iyi munyika dzakatikomberedza dzinosanganisira Botswana neSouth Africa zvinotipa kuti tiiti komuZimbabwe zviri kufamba sei. Sezvamunoziva tangachi tinotumira magenomic samples, kana kuti masamples ema COVID-19 variants kuSouth Africa kuti aongororwe nekuBotswana. Asi pari zvino hazvinyatsekujeka kuti muZimbabwe mhando dzacho idzodzi dzeCOVID-19 especially Omicron manumbers amira sei pari zvino, kunyanya iyoyi subvariant.
Pangave netarisiro here Dr. Ranga yekuti mhando yeutachiwana iyoyi inogona kunge isati yapinda muZimbabwe?
Tarisiro yatiinayo ndeyekuti kana variant iyi kana mhando iyi yava munyika dzakatipoteredza inenge yatopindawo muZimbabwe. Sezvatinoziva vanhu vanofamba zvakanyanya muSub-Saharan Africa, Southern Africa, saka tinotarisira kuti mhando iyi yatovamo muZimbabwe.
Takanzwa iwe WHO vachiti iyo mhando yepiri yeomicroni iri kunetsa kupatsanura kubva pane dzimwe mhando dzeutachiwana hwecovid-19. Zvinorevei izvi?
Zvazvinoreva vakandimire ndezvekuti izvo mascientists kana maresearchers, malaboratory scientists anenge achitesta kana kuongorora mhando dzeCOVID-19, nao tava kutaura Omicron ndiyo yapararira pasi rese, anofanira kunge achicherechedza kuti tive nea good sense kana kunyatsanzwisisa kuti mamwe mamando kana masubvariants atiri kutaura aya awanda zvakadini. Nokuti sezvatinoziva tichiri kungoona manumbers haasati anyanya kukwira esubvariant, saka hatinyatsonzwisisa kuti ichazofamba sei, ichasiyana sei ne the original variant.
Nyanzvi mune zveutano uye vari chiremba Dr. Simbiso Ranga vari parunare kuNorth Carolina muno muAmerica neStudio 7. Iye zvino tochienda kuna Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 kuti tinzwe chirongwa chake chakanangana nemadzimai.
And Ndino kuchingamidza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka, tiri kuenderera mberi nehurukuro naamai Abigail Magwenzi vanova ivo mufundisi uye zvakare vari muzvina bhizimisi uye vane mubatanidzwa wemadzimai unonzi Red Lipstick Revolution. Regai tiende kwavari tinzwe kuti mubatanidzwa uyu unobatsira sei madzimai.
Tinobatsira madzimai akasiyana siyana. Iko zvino takasaina agreement neMashonaland West Province yemuZimbabwe kuti tipinde munharaunda tishande nemadzimai nemadifferent projects. Zvikuru sei income generating maprojects kuti tivarime macash crops for export. Ndozvimwe zvatiri kuongorora tiri kuno kuDubai kuti zvinhu zvedu zvikabva kuZimbabwe zvingapinde-pinde papi uye zvinopinda sei, chii chinodikanwa, because munyika inoyi havarime zvese zviri important. Inyika ine relya on matourists, yakamhenge iine oil but yakurilaya yakachinja manje oil yanzi yakupera vakuita zvematourists. Saka tisu takaona kuti market ino ndikaistada semadzimai tikaifokasa because haisi kure iri padhuze. Zvinogona kutoempower nekusimudzira mudzimai ari kumusha ari kurima kaarea kake ikako nekuti pane madirect flights zvokuti tikarima kana mavegetable unozakuso ndakatenga half cabbage. Half cabbage yaitoita about $2.53 US, half yecabbage. Handiti muri kuona. So tiri kutarisa maopportunities anenge ari kuno. Unodiwa mbudzi chaidzo, mbudzi but unofanira kurera mbudzi yemhando inodikanwa kuno, but mbudzi. Saka kana uchigona kungorera mbudzi yako kumusha unotogona kurera idzodzi, hapana zvakanyanya kuoma kana kusiyana ipapo. Saka tinoda kuti semadzimai tisvike pastage kuRed Lipstick yatiri kuti mudzimai wese ngaashande kusvika abata keshi.
Pane misangano yamakatarisira here kunge muri kuita?
Iko zvino takatarisira kusangana kuno semadzimai muna February kuti tironge nevamwe vekudiaspora vari munyika dziri kubva nemwakubva kuBotswana, vamwe vanobva kuUK, vamwe vachibva kuZambia, kunzvimbo dzakasiyana-siyana, nevemuno tomboonesana semadzimai kuti tingazvifambise sei kuti tiite kubatsirana pamwe chete. Musangano watakamboita lana 2020 wakatibatsira nekuti takabva tasangana nevamwe vekumadiaspora tikanotsvaga mamaini edu semadzimai tikaona 49 mamines egold. Nebva taita mapartnership nevamwe. Ini ndotowana partner wangu wandasingatomboziva ndakasangana naye muDubai auya kumusangano weRed Lipstick anonzi Wende ari kuUK, amwe ari kuSouth Africa, mumwe ari kuRwanda. Tiri 6 vatagadzira syndicate. Saka tinotova nemigodhi yedu yegold. Tauda kutanga kuchera manje mapaperwork ese for the year, tanga tichizvifambira tichizvigadzirisa tichidii. Saka tine madzimai anotosvika almost just under 100 and vamwe vatenga mugodhi vari 6, vamwe vanenge vari 4, vamwe vagadzisa mugodhi yavo vari 2. Mumwe anogona kungoti ndikuda wangu ndega kana kuti ndikuda 2 dzangu ndega. Saka ipapo tine 49 dzemadzimai plus 100. Saka before musangano iwoyo taka tisina kana pfungwa yekuita izvozvo. Saka tati tagara mukutaura mwoyo takutaura, saka toitei, plan of action yedu yakamira sei. Ndopakatanga kutadi kungoitawo zvegold, tingomainawo gold. Ndomatandira zvakaita. Saka sekuseka zvatofamba. Saka takatoona kuti kusangana nekuronga nekubatana, because zvinoitika tizvekutika unogona kungoine mwe munhu ari kunzoko ane mari asi anoshaya munhu akatendeka wekushanda naye. KuRed Lipstick tinenge tiri bridge manje yekusanganisa vanhu kuti ava vakatendeka. Pane vamadzimai atinotoziva kuti akatendeka. Izvozvi bhodha richakavharwa haro kunoko, but pamadzimai ari kuuya taronga neZimbabwe Women's Bank kuti vapuhwe mari. Vasina mari taronga kuti vapuhwe mari kumabhengi. Izvozvo vadzimai vari kuita chipatapata kufambira mafambisa mapepa nokugadzisa mari. Enda patiri kuvaisa muzvikwata zvikwata zvimagroups 666. Then ndobva tatiwo futi sevanhu vari kufambira zveempowerment nezvekusumudzira nyika neinei Tamba takumbira tachema-chema. Kutuwa kuno dzimwe mari nebank rate.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutenda ya mai Abigail Magwenzi kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu. Ini ndini Marvelous Nhlanganya huye, ndiri mu Washington.
Tinotenda Marvelous. Yezvino tokupai chirongwa upenyu hwedu, our lives. Umo tinotarisa kuti tinosangana nazvo muupenyu. Nasi taita rombo rakanaka rokuita hurukuro nemuimbi ane mukurumbira mukoma Osaya Chipanga. Ava rikukwikwidza musarudzo yemumiriri wechikanga danga mvura vakamirira bato repatriotic Zimbabweans musarudzo dzemabai elections dziri kuitwa muna kurume. Tatanga nekubvunza mukoma Chipanga kuti zvii zvavari kuvimbisa vagari vemuchikanga danga mvura.
Ini nebato rangu repatriotic Zimbabweans tinoimbisa vana weZimbabwe kana kuti vagari vechikanga danga mvura kuti vadzidze nekuona mararamiro matsva kana kuti mararamiro atinofanwa kuita sevanhu asi asiriwo atiri kurarama pari zvino. Zvikuru sani ngati tichitarisa kudai nenyaya yemvura. Mukazvitarisa upenyu hwemunhu kurarama pamusoro penyika imvura. Asi zvichiitika mumadhorobha umu munhu anogona kuvharirwa mvura nekuti akundikana kubhadhara. Asi chokwadi ndechekuti vanogadzira mitemo nekutungamirira mitemo vanofanirwa kunge vachitsvaga dzimwe nzira dzekuti kana munhu akundikana angarangwa sei, angagadzirisa sei dambudziko iri. Saka vana vedanga mvura Chikanga vakandipa mukana iwowo kuti ndinotaura nevakuru uko zvinhu zvigadziriswe. Tingatotsvaga dzimwe nzira dzekuti vanhu vangarangwa sei kana vakundikana pane kuti munhu asvike pakuvharirwa mvura. Munenge matovharira munhu upenyu. Zvinhu izvozvo gadziriswa. Zvizhinji zvatingada kuti gadzirisa asi tinangoti senguva yepfupi kudai tingobata chimwe chezvinhu chinorwadza kana uchichitarisa uchiona chichiitika.
Saka tingati here pane zvashanduka kubva kuna mukoma Osaya Chipanga vataiziva vari kumimhanzi kumagitare nava Osaya Chipanga vava kuda kukwikwidza kuve nhengo yeparamende.
Muchidimbu mukoma Jonga ndingangoti hapana zvashanduka asi kuti mukuimba kwangu ichoko ranga richingofamba risina kuita mukati maro zviya zvinonzi ivai vaitwe shoko. Saka kuimba kwangu kunenge kuine chinangwa chekuti dai zvandinoimba zvagona kubatsira nyika asi nekugona kuona kuti shoko rega harina kukwana ndokuona kuti tikachiwedzera nekuva iwe munhu wacho mbune wazvipindira mukati kuda nyika inogona kuona kuti zvechokwadi shoko riri kutaurwa apa rinofanirwa kuitwa kwete kuti ndezvekuda kungoti vanhu vangojaivha chete vachingonakidzwa zvavo iyo nyika ichitambura.
Tinoziva vachipanga vachitungamira bato ravo rezvematongerwo enyika rinonzi The Kingdom of God on Earth. Asi zvino mava kukwikwidza muri pasi pepatriotic Zimbabweans. Chii chashanduka?
Chakaita kuti ndive ndaronga bato iri kwaiva kushayiwa vamwe vane muono ungafananawo newandinoshuwire kuti kuda kwaMwari kuitwe pano pasi sezvazviri kudenga. Saka zvandakaona ava vanoda nyika vepatriotic Zimbabweans kuti vanoda nyika ndakabva ndaona kuti ava ndivo vanhu vanenge vane muono unenge vangu chaivo chaivo kuti izvo vanoda nyika havadi bato. Nekuti mukazvitarisa taita dambudziko rekuti muZimbabwe mapato arimo vanhu vanoda bato ravo zvekuti saka muchitoona vachirwisana vanenge vachirwira kuti bato rangu nderiri vazodai vachizoita sei sei ndo zvakonzeresa. Asi dai kuruti tine chinangwa chekuti tinoda nyika yedu taitarisa chete kuti zvii zvinodiwa munyika medu tingabatsirana sei kuti nyika yedu ienderere mberi torega kuita zvekuti tide mapato kukunda nyika. Saka pandakaonana navava kuti inga muono ndiwo ndakationa kuti ingava vatovawo neimwe nhanho itoriwo pamberi zvokuti chinangwa chekunga ndaita bato kwaiva kuri kuti pane ita vamwe here vanga vane muono umwe chetewo. Saka kana muono utori umwe chete sezvandatopinda mukati mazvo kutoona kutoti izvozvo zvese zvinongofanirwa kunga zvichiitwa kwataida kuti ndiinde inini ndinochitoenda nevamwe vano kuti kunyange ndaiva ndakatanga bato hautangi bato rekuti unoda kushanda wega asi unenge uchida kutsvaga vamwe. Zvino kana vamwe vacho watovawana watogara watovapo utobva watoziva kuti aiwaka. Saka Mwari kana watodaika watoronga patovana vamwe watovakumberi.
Saka muri kukwanisa here kutsvaga rutsigiro?
Sarudzo chaidzo mukoma jonga dziri gore rinouya 2023 apa kanguva kachidimbu kakuru kakangokonzerwawo nemarecalls akamboitika zvokuti nekanguva kacho katakapuwa kanguva kadiki diki hazvisati zvanyatsototiko zvine zvichingomhanya mhanya takabva kugadzisa mapepa masondo apera zvokutoti mundima omu hatisati tanyatsoona muche muche kuti zvinofamba nepapi nokuti unotoziva zvoda futi kuti mutombokumbira futi kune mapurisa kuti aiwa apa tiroda kuti tipindewo zvakadai zvakadai mubvumirwa purazi muruzivawo kune COVID chichisaka mukanaiwo kuti tinyatsodai ndo zvatangotarisirwa pamazuva machumanana ari kuteera tichange taakudini taakunyatsopinda mundima kuti maybe ndizogona kana kupindura imwe zvamungada kuzivawo kuti zviri kufamba sei apa nokuti pari zvinezvi tichingotarisira kuti pamazuva ari kuteera tinenge tapinda mundima tichirova ndima.
Tinotenda zvikuru mukoma achipanga. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa cheupenyu hwedu avalive. Imwe nyanzvi mune zvekurima iri kukurudzira varimi kuti vangwarire zvirwere zvezvipfuwo zvavo zvikuru zvinobata mombe munguva ino yekunaya kwemvura yakawanda. Vaziva Ishe Zhou vanove mudhumeni vanoti zvirwere zviri kunyanya kubata mombe munguva ino zvinosanganisira chekuzvimba ganda kana kuti lambskin, January disease, pamwe nechemahwanda kana kuti foot and mouth. Vazhou vanokurudzira varimi kuti vape mombe dzavo mishonga pamwe nekudzidhibhisa. Ngatinzwei vachitsanangura.
Munguva ino yatiri tiri kutarisira kusangana nezvigwere zvakawanda zvikuru zvinogona kubata zvipfuwo zvedu. Zvandamboreva ini izvi zvakaita sana mahwanda, lambskin disease, tidoriwo futi nechigwere chejanuary disease. Ende January disease panguva iyo inoyi varimi vanofanira kuingwarira. Hatisati zvedu tanyatsokupedza kuwana ruzivo pamusoro penzvimbo dzati dzabatwa nayo, asi pakuhwa kwatiri kuita sevanhu vanoshanda navarimi tidori nenzvimbo muchivi umu munana Chivi Central, tingati isu muward 15 nemuward 18 matakatobata vanoshandiramo vanogara nevarimi naivo vamwe varimi, tikahwa kuti zvipfuwo zvimwe zviri kufa zviri kufa nejanuary disease. Asi nokuda kwokuti panenge pasati papedziwa kuita ongororo dzakakwana hatigoni kuti pamwe ndiyo, asi tiri kuti ndo zvigwere zvinogona kuwanikwa panguva idzo dzino dzatiri dzinoda kuti varimi vangwarire.
Zvii zvamunokurudzira kuti varimi vaite kuti vachengetedze zvipfuwo zvavo?
Chekutanga chatinokurudzira varimi ndechekuti ngavagare vakabatira pamupendero wevadhumeni vavo vezvezvipfuwo. Pada kana pakange pamuka chigwere chamuka, ndo vanogona kukurumidza kuvabatsira nokuvazivisa kuti chigwere chingava chii. Asi zvatinotarisira kuti murimi agare achiziva pazvipfuwo zvake ndozvokuti unofanira kugara akachengetedza zvipfuwo zvake nenzira yokuzvibayisa yatingati isusu vaccination iya. Kana zviri zvigwere zvakaita sana lambskin disease izvi, padori nevaccination yokuti inoita kuti kana ichinge yabayiwa mombe inova nemaprotective antibodies anobva agadzirwa mumawhite blood cells, mombe iya inobva yawana kuzvidzivirira. Asi kudhibhisa mumaruwa sezvinongotevedzegwa, murimi wose unofanira kugara achiendisa zvipfuwo zvake kudhibha zvichindodhibhisiwa. Kana munhu asingadhibhisi, muhurumende yeZimbabwe inenge itori mhosva kuti sei zvipfuwo zvako zvisina kuinda kudhibha, nokuti zvinobva zvatapurira zvimwe zvipfuwo ugwere zvinova zvinozotikanganisira chimiro chezvipfuwo zvedu.
Vanga vari nyanzvi mune zvekurima uye vari murimisi Vaziva Ishe Zhou vari parunare nestudio 7. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana mchida utitumira tsamba mbozha, zitumirei ku studio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ine ndini Jonga Kandemiri, tichiti murare zvakanaka vateereri.
Kuhisika atisenda wa VOA Ndebele.